gurukota rinoona nezveutano muBritain vasajid Javid vati hurumende yavo yambomisa kumhara kwendege munyika yavo kubva nhasi masikati kusvika nemusi wesvondo dzinenge dzichibva kunyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Lesotho, South Africa, Namibia pamwe neEswatini. Izvi zvinotevera kubatwa kweimwe mhando yeCovid-19 kana kuti new variant muSouth Africa pamwe nemuBotswana pakutanga kwesvondo rino iyo iri kudaidzwa kuti B11529. VaJavid vati hurumende yavo yatora danho iri uku ichinyatsoongorora kuti mamwe matanho aingatore ndeapi kuti new variant iyi isapinde munyika. Israel inoti icharambidza zvizvarwa zvayo kushanyira nyika nhanhatu idzi kusanganisirawo Mozambique nekuda kwechikonzero chimwe chetecho, ichiti zvakare icharambidzawo vanhu vari kubva kunyika idzi kuti vapinde muIsrael. Mumwe mukuru muEuropean Union Commission vaUsula von der Leyen vabudisawo mashoko padande mutande ravo reTwitter vachiti European Union ichatorawo matanho ekudzivirira kupararira kwenew variant iyi munyika dziri mugungano reEU. Vana mazvikokota munyaya dzezveutano muSouth Africa vanoti new variant yeB11529 iyi ine ukasha hwakanyanya, uye hurumende yeBotswana yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu vana vose vakawanikwa vaine new variant iyi muBotswana vakanga vabayiwa nhomba dzeCovid-19 kaviri sezvinokurudzirwa. Gurukota rinoona nezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vanga vachitaura pavavhura zviri pamutemo Congress yevari mune zveutano yeHealth Professions Authority vatiwo hurumende yakavhura ziso rayo kuti new variant iyi isapindewo munyika.
The country, what I want to say at the present moment is that the country should not panic because we are very prepared. And you as councils, we must stay the course.
Zvandiri kuda kutaura pari zvino ndezvekuti nyika haifanire kufunduka nekuti takagadzirira zvakakwana, uye imi semakanzuru munofanira kushinga kusvika kumagumo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr Henry Madzorera vati Zimbabwe inofanira kugara yakagadzirira zvakakwana nekuti mavariant aya acharamba achingouya.
Mavariant matsva eCovid-19 achangoramba achiuya, tinoatarisira nokuti ndo upenyu wemavirus, anomutate, anochinja-chinja. Saka hurumende dzedu dzofanira kugara dzakangwarira, dzive proactive, dziise matanho atingati pachirungu mapreemptive measures. Hapana atakuziva kuti variant nyowani yaripotwa kunana Botswana, South Africa ine ukasha hwakadini, asi hatigone kumirira kuti tizive ukasha hwayo kuti tizoisa matanho. Ngatitorei matanho ezvino tisati taona. Zvikazoitika kuti haina ukasha hwakawanda, it's all right, hapana zvatarasikirwa nazvo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kutyira kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kupararira zvakanyanya pachange pachifamba vanhu vakawanda munguva yezororo rekisimusi pamwe negoredzva. Dr Henry Madzorera vakurudzirawo kuti miganhu yenyika ivharwe sezviri kuitwa nedzimwe nyika, ukuwo vanhu vachiongororwa zvakasimba.
Dzimwe nyika dziri kutora matanho makukutu okuvhara mabhodha adzo kune dzimwe nyika, kurambidza matravelers kune dzimwe nyika. Zimbabwe ngaitorewo matanho akakodzera, akafanira, okuti izvo zvinotaura kupinda munguva yeChristmas. Vanhu vakuzoodzoka vachibva kuSouth Africa, Botswana nedzimwe nyika. Matanho anofanira kutorwa akasimba okuona kuti izvo chirwere ichi hachiuyi munyika yedu nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika. Maborder controls anofanira kuwedzerwa, kutestiwa kuvanhu kumaborder, nyaya yequarantine for 2 weeks. Zvese izvozvo zvinoita kunge zvinokosta mari yakawanda, asi pakupedzisira mari yazvinokosta ishoma stere kana takuenzanisa nemari yokurapa vanhu vabatwa necovid-19. Ngati increase maborder controls, maborder patrols, even kuya kunewa porous borders. Hurumende ngaiona kuti yavharavhara maburi iwayo, vanhu vasangokrose pese pese pavanodira, vanhu vatange vazamanichwa. Hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekuedza kupreventa kuti chirwere chisapinde muZimbabwe. Once changopinda, tatova munyatwa.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vakurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana kuti zviregedze kuuya kuzororo rekisimusi negoredzwa zvisina kubayiwa nhomba senzira yekuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCovid-19. VaRusike vanotiwo vanhu vazhinji havachatevedzera nzira dzakatarwa dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubayiwa muno muZimbabwe uwandu wawo wadzikira zvakanyanyisa. Tirikuona kuti vanhu veruzhinji vavarairwa, vava kufarisa zvakanyanya. Mukaenda kumapati uku, aiwa vanhu vanenge vakazara kudzindufu, vanhu vari kuzara, ndevamwewo vari kuita mapira, vamwe vari kuita michato. Tirikuona kuti vazhinji vavo havasi kutombotedzera maguidelines. Kuvhurwa kwakaitwa zvekare mabhawa, tirikuona kuti kumabhawa ikoko kuri kuzara, vazhinji vavo havasi kutevedzera maguidelines. Asi zviri kuonekwa kuti chirwere ichi chave kuuya chine njodzi, new variant ine njodzi yakanyanya. Varungu vanoti, pachirungu vanoti iri highly infectious. Saka zvakakosha kuti vanhu tinge tichizvidzivirira, kana kuti tichazosangana nedambudziko riya rekuti zvipatara zvedu zvichasvika pakukurirwa neuwandu hwevanhu vanenge vakurwara nechirwere checovid-19.
Asi vachiwenga vati hurumende iri kuita zvese zvainogona kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira, uye vakurudzirwa veruzhinji kuti vasamire kubayiwa nhomba dzecovid-19.
We would mop up and go to all the areas to make sure that people are vaccinated, because that is the prevention which we are going to have to our people. If any other variant comes, at least when your body is protected, it is much better than when you are found naked. We now all, as professionals, you now know that once you are tagged and you are found in that state, you go. We have lost our colleagues, is it? We don't need to lose anymore.
Tichaenda kunzvimbo dzose kuti tinoona kuti vanhu vese vakabayiwa, nekuti ndiyo dziviriro yatichapa kuvanhu vedu. Kana imwe mhando yeCovid-19 ikauya zviri nani, kana muviri wako wakadzivirirwa pane kuwanikwa uchinzi, hauna chirwere mushure mekuongororwa.
Bazi rezveutano rinoti pane munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvabva zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pazviuru zvina nemazana manomwe nevana 4704 kubva pakatanga chirwere ichi. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vakasvika zviuru gumi nezvisere nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe 18,687, izvo zvasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu 3,737,463. Vanhu vakabayiwa nhomba yechipiri nezuro sezvinokurudzirwa vakasvika zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevatanhatu 7,486, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,774,929. Uwandu uhu hunogona kukwira pachaziviswa zvabuda muongororo dzaitwa nebazi iri muzuvara nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.